sita 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 rake cheso mari une simba sita rake cheso sita rake cheso dirori ne simba Spano Muna mate Ishe Wema Ishe Mwea wangu no kuchaka imari Senondopa Ovatse pura mari Musiku nesikati Unongo timu Chene Andinga fome Diri ndoka mari Meso enyama Kandira sisa Paka wanda baba Uya imutunga mire Uya imutunga mire Chieta Mari Isita Rine simba Isita Isita rake
Ishe we matishe.